Kajuru Ramba Chi Sanga Naisho de Jesus Christ. Tinotenda zvikuru tinotenda kuti kusangana uku tichidzidzisana zvinodiwa mubhaibheri hazvingodiwi zvinorayirwa ukaenda kuna Hebrews ndonzwa vanhu vakawanda mumacheche mapentecostal vachiti hatichararami nomutemo wese anotaura chidaro kusaziva bhaibheri chaiko vakati dzidzei sana tine chariro mwana wedu Testament zvinoreva mutemo so Old Testament New Testament zvese mitemo ukaverenga uchaona kuti mitemo Old Testament mishoma pane mitemo iri muNew Testament mitemo iri muOld Testament iri nyore kuzadzisa kudarika mitemo iri muNew Testament muOld Testament munonzi esai cheupomo Bhaibheri vachiwanzodzidziswa ngai che kapanga injera ndi chitsaka mabuku loku ma bible school na zvakadaro aimo subject iyo asi bible rakazara nenyaya yacho end upenyu omte ndichapa introduction nhasi ndichapa introduction nhasi ndichavhura nyaya yachona zuva ranhasi so ndimimi peshirupitano iorupitano semakaiswa pamwe chete
aitiva kuramba
huweaaka pakaitwa riki navachiri kure motibuditsira mabvese edu uchiaisapo zvakanaka naka tinotenda zvikuru kuvane vana vanoshingaira pazvinhu zvamwari vechidiki vakawanda havachazvifarira musaregera ndamba ndichizvifarira uchaona kuti sei uchaona kuti sei isi muna 2021 pakaita COVID yakanetsa pasi rose pasi rose chaizvo munzi yakatanga kuchina ikasvika America nezvakadaro machechi akadzikira zvakanyanya nesu pano tikadzikira zvakanyanya chikodzero machechi akadzikira ndechekusanzwisisa nyaya yatirikuda kutarisa so ndoda kuti tinyatsoiona pane nyika ndaivereka newspaper Zim News nezuro ndabva kumuchato wasimbisai handizi kuti ndakambosangana nayo sei nyaya iyo but chandakamboona yanga ichiti nyika ine vanhu vari kutambura vari mizareko ndo vara rakashandiswa rechirungu vanhu vasiri kufara kudarika dzimwe nyika dzese pasi rose ndobva dzaiswa list namba 1 panyika isiri kufara Zimbabwe namba 2 Ukraine namba 3 Sudan namba 4 Syria dzimwe hatichaziva asi yakahwina pane zvatinohwinawo now unoona kuti chechi yatambura nenyaya yatikutauraio vanhu muzimbabwe vasikufana kumba kwangu chaiko ndinotombozotsiura mashoko ava kuenda padyo nokunotuka ndozoti aiwa ayo ari vanhu vakatsamba muzimbabwe chikristu chevamwe chaderera zvikuru nepamusoro pesituation yatinhasi vanhu vava kuita zvoko vakuitwa mabrite mabasa akuti nenzira dzakadaro ikozvino ichi yangova standard inogamuchirwa nevanhu vese kuti kana uchida kupasa drivers license unofanira kubhadhara choko muhomwe ndakatonzwa kuti fix the price 280 US dollars. So the robot on the campana, you know, comes to the Shamaria. Kakani of my lessons, 7, a class 2. Kakani the ones that are passing. So no, the guy, the driver of the Shaka, the Kamisa, wrote, Gadda, Mira, the Gachin Gan, Shamara, and the Gatrai, and the Motura, Aton Kutrai. Because it's not a father say, and there is a 280. As you can wait, they say, as you are one of the former license to have a Pumba, that's not a matter of what kind. So, now, can that Chitara go to seek a witch Christ? You know who they took on, who were set against a bride. I don't know. I'm saying, I'm on the second name. Kutunga ili wana mweyamche. It's a problem. Chikristi chambo cha ito. Kutestile kuti. Ulipo ele pambeli pambari. Now, she can driver's license. You walk up a car that you woman, no problem. Oh, can you walk around the money? You know, for now, pay the woman for it. Yes, God is what I know. Jimmy.
Vamos a ver, 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 vamos a ver
are great. You can know last week to put up about 3,000. So the seller, you have my $80. Great, you know what? But you're going to rush up. It's 65. Or seven is 15. Oh, but make your pass up.
chapter 6 tokubira mu kirere
Papa, verse 25. Todos os canais que eu não opera. Chapter 6. Cova para 25. Verse 25. Cosica para inoperera.
Mateo, chapter 6, baba 25. Saka ndinoti kwamuri, regai kufunganya pamusoro poupenyu wenyu. Muchiti ndichadyei kana ndichanwei, kana pamusoro pomuviri wenyu, muchiti ndichafukeiko. Upenyu haupuri zvokudya here, kana muviri haupuri zvokufuka here. Tarirai chinhu zvokudenga, hadzidyari, hadzicheki, hadzimuwai dziri mumatura, asi baba venyu vokudenga vakadzipa zvokudya. Imi hamudzipuri zvikuru here? Ziyai baba muri unowedzera kumitirire kaurefu hwake nokufunganya. Munovavairaiko pamusoro pezvokufunga? Fungai manguva ebundo, kumera kwawo haabati haaruki, asi tinoti kwamuri kuti kunyana naSoromoni pakubwinya kwake kwose haana kusvokedzwa nerimwe rawo. Zvino kana Mwari achitizvidza saizvozvo, muswa webundo huripo nhasi huchikandirwa muchoto kwangwana, haana kupukidzii nokuburisa imi nokutenda kudumbu here? Naizvozvo musafunganya muchiti tichadyei kana tichanwei kana tichapukeiko, nokuti vaedzeni vanotsvaga izvozvi zvose, nokuti baba venyu vokudenga vanoziva kuti munoshayiwa izvozvi zvose. Asi tsamai kutsvaka ushe hwaMwari nokururama kwake, izvozvi zvose zvichawedzerwa kwamuri. Naizvozvo musafunganya pamusoro pezvamangwana, nokuti mangwana achazvifunganira zvawo. Zuva rimwe nerimwe rinofanirwa nenhamo yaro.
Haleluya. Jehovha avarokafadzei shoko ravo. Muzviita mwana murume wako akagadzira motikari yemaisimba yanga yafa tiri musango. Saka meze muri tiri mobatsira zvekuti. So tinotenda Jesu apa anotipa mabeatitudes. Anotaura nenyaya iri straight forward paupenyu womunhu. Ndo nyaya yeupenyu wese kwemunhu wese uri ipapa. Tangai verse 26.
Tarirai chinhu zvokudenga, hadzidyari, hadzicheki, hadzimuwai dziri mumatura, asi baba venyu vokudenga vanodzipa zvokudya. Imi hamudzipuri zvikuru here?
Bhaibheri iri kutaura zvikuru saine zvinhu zvitatu. Number one, zvokudya. Number two, zvokumwa. Number three, zvokupfeka. Ndozvinhu zvitatu zviri kusimbiswa naJesu. Ende kukakarisa upenyu hwomunhu hunotenderera pazvinhu zvitatu izvozvo. Zvokudya, zvokumwa, zvokupfeka. Tozoenda kumana kwokugara, kwokurara, tozoenda kwamafambiro, asi izvi zvitatu izvi ndo zvine nyaya. Zvitatu zvakawanda zviri kuitwa muchechi inyaya yokushayiwa izvi. Nyaya yakanga iri pamusoro pezvinhu zvikuru nezuro
Diabo com a mulher,
vese vanoti ndakarara usiku hwese zvakanaka nezviro manheru ndakavata ndisingambofungi kana hope dzakangoti ukangosimuka ndozvati wakanga wakutambate number one killer. You know that got cancer. Why? You have changed grasses to quiet. Sister, come to grasses. The boots go very chapel, Sister.
Thank you. kuna Galatia, kuna Chema, kuna Romans, zvese, ndizvi Abba Father. Ndizvi Abba Father.
Vana vokuti Father. Tichitaura Mwari rinoreva uyo anopa zvese. The most resourceful one.
Mukiwa zvese. That's the huge meaning. Nokuti Baba mupi wezvese. Vana vamai aripo mupi wezvese. Aripo mupi wezvese. Aripo, aripo, aripo. It is such a sight. Genesis 1:28 is there.
Need yet to come change, you know. Need, and I see.
the other $200. I'm not the bar, it's not $200. Your daughter, I got my own money, I need to do it.
It's why, something that tells her, who don't make her, there is a way, Solomon woke up. God, I don't think her, I'm not able to save me. God, I don't think her, just because she did me, he is better than Solomon. Just wait, what do you do? Just to be like that,
siyane nomudzimai. Church. Yasvika panguva yekuziva kuti Mwari ndiBaba.
Come on!
achiwenga pachisivo. Can you hear some?
Ichai mokora pauchisa. Achisivo pasalavo. Akapo ni wakakazi. Achisivo. Aripo. Aripo ya pasivo.
Opportunity. Amen. That's a nasty opportunity. No, I'm trying to tell you how many, how many, how many, how many, how many.
Mm-hmm.
kanudo asingaiti upombwe vasingarume vanhu ndokuna kuti varipo maiti
iwa wasiya machino muhezviri Oh!
pane chepere zvangu yatorava chiyandogara chinetsana nayo ende tinonetsana nemotoamombodarika mutsara vachingodarika mutsara ndatogara ndakabata shamo kuti tikode tivadzorora mutsara asi ndoitatichepereyi tisimukaneichikerera
Tabai, what's up?
tacho benyu isire kubudirira
tacho benyu ndogona kuburisa ibasa ichita mari mari kai tactic ye tacho market inozi basera
Musica! Musica!
yakafanira inguva yakafanira imi baba maakunyara kunzi baba nevana nokuti hapana chiri kubuda kwamuri maakunyara amai hapana chiri kubuda kwamuri
asi baba pane chinhu chinofanira kuiswa magumo
ndati tichitanga Zimbabwe ine vanhu vasiri kufara handisii ndakazvitaura ndakazviona munozvipepa asi toda kuti isu hatichafanani nemahedi ini handichafanani nomuhedhi wedu handichachemeri chiri kuchemerwa nomuhedhi handichatadzi kurara kana mahedhi akasiri kurara
kuti munoita madifficult decisions. Mwari anoda kushandira vanhu vari serious. Vagore vaitenga mbatya nomukoti vaizivana nevanhu maindia kuzvokuti vagore vachinga vachitenga mbatya. Pavakatendeuka vagore mbatya dzese dzavakava nato dzese dzanga dzisiri mukoti. Andakadzitarira anayambika ngoma baba anayambika ngoma. Vakamhanya nemwe hama yavo vakanokumbira charles one vakapfeka vakatora dzese mbatya dzese vakanopisa
kana mari vachena veshe ya kuze vakasimudza ino kana mwari pachena reshe yevana veisraeri vakasimudza mozisi pamusoro pokuti abhare akaramba achiita mudiki achiwedzerwa simba achiita mudiki vanakare akaramba achiita mudiki achiwedzerwa simba tichienda kunosvika kunobata vamasimeoni vana ana tichienda kunobata vakadaro ndotenda kuti tinogona kutsaurirwa namweya mutsvene ndotenda kuti tinogona kutsaurirwa namweya mutsvene vakadaro ndiri kuvakumbira kunama ndinoziva ndisadvanekirokurwara ndinoziva dambudziko rokurwara ndinoriziva asi ndokumira ndinokumira pakuri vapa nezita ramambo jesu kutitsaurire panzvimbo ino kutitsaurire
Amen.
And since I can't show you.